taona kuti vashandi vekanzuri vanova ivo vekumusoro-soro vakaita sana town clerk vari kutora mari zhinji kubva kukanzuri vachizvipa vasingabvisi marara mutaundi. Saka taona zvakafanira kuti ivo vambosangana nemararamiro ehutsina aokuitika ruzhinji rwevagari vemuHarare. Tomboisa marara acho pamaofisi epavo sekuona kwavo. Izvi zvinenge zvichiitirwa kuti pavanoenda kumajurawall avo kudzimba dzavari kutenga nemasalari iwavo akakwirira sitereki vange vachiziva kuti vanobhadharirwa kuti vange vachiitira basa. Harare yaimbori nzvimbo yakachena zvikuru, iko zvino yangova nzvimbo yehutsvina inowanikwa zvirwere zvakasiyana-siyana. Kanzuro haisi kuita basa rayo. Vachombo navameya vamanyenyeni vanhu vagara vari kungotora mari pasina zvavari kuitira vagari vemuHarare.
Munofunga imi kuti zvine mutsindo here zvamuri kuita, tichiona kuti vamwe vari kutoita basa rekutakurawo marara aya vachinorasa kure, imi hakutora marara muchiisa mudzimba?
Hakuna marara ari kurasirwa kure. Awa marara ari kubva padzimba dzevanhu mabhini asiri kutotorwa. Even sewage yavanofanirwa kunge vachiindisa haisi pinda iri kuramba iri mudzimba. Kana yaita vanonoisa mumvura, iyo mvura yatinenge tichinwa.
Tinonzwawo zvakare kuti muri kukurudzira vagari kuti vasabhadhare mari dzemitero. Imi muchitaura nyaya yekuti kanzuri inofanira kunge ichitenga dzimotokari dzinotakura marara, zvinofamba sei?
Isusu tiri kuti kusvikira kanzuru yaexplaina kuti mari yatavapa kusvika nguva inoiyi yashandei uye iri kuindepi, zvinobetserei kuti vanhu vabhadhare zvunhu zvavasiri kunge vachiwana. Saka taona kuti tiri kuvajaidza varume ava, nekuti isusu tiri kungoramba tichibhadhara. Manje manje vanenge vava kutibhadharisa mweya watiri kufema.